mutongi wedare repamusoro amai Edith Mushure vatura mutongo wemushure mekunge imwe nhengo yebato iri yekugokwe vaelias Mashavira vakaenda kumatare vachipokana nekutora masimba kwainge kwaitwa navachamisa. Amai Mushure vatiwo vese vakapiwa zvigaro mushure meutungamiriri wavachamisa vadzokere pavanga vari kusvika musangano wechimbi chimbi waitwa. Asi bato reMDC rinoti harisi kuwirirana nezvabuda mudarezvi uye magweta avo ari mushishi kuongorora kuti vangatora matanho api. Vachitaura nevatori venhau, mutauriri weMDC vaJacob Mafume vativo vari kuzoenderera mberi nemusangano wavo weCongress uri kutarisirwa kutanga musi wa24 kusvika 26 Chivabvu.
Isusu seMDC hatisi kuwirirana nemutongo iwowo. Hatisi kuwirirana nezvabuda mudare iri redzimhosva. Saka saizvozvo tichange tichitaura nemagweta edu achatiudza kuti tikwanise kuita zvatete tichikwanisa kuita pamutemo kuti tigadzirise nyaya iyi. Asi pamberi patiri kuinda uku Kongresi yedu haisi kumira. Kongresi yedu iri kuinda mberi. Utongi hweMDC hunosharwa nemembers dzeMDC, hausharwi nemadzitare kana nani nani zvake sezvinotaurwa neconstitution.
Vachinyorawo padandemudande ravo retwitter vaDavid Coulthard vanova nhengo yeMDC vati mutemo uyu unonetsa kuutevedzera uye bato ravo richaenda kudare repamusoro resupreme court. Muzvinafundo Love Mo Madhuku, nyanzvi munyaya dzezvemitemo, vachitungamirirawo bato reNCA uye vachimbomirira vaikwikwidzana navachamisa pachigaro ichi, Muzvare Tokozani Kupe vati MDC inokwanisa kukwira kudare repamusoro asi ichiremekedza zvaturwa nedare.
Vateerenga vanyatsoziva mutongo weHigh Court, High Court haisiyo dare rekupedzisira. Pamusoro peHigh Court pane Supreme Court, pamusoro pacho pane Constitutional Court. Saka handifungi kuti pane chingaitwa izvozvo. Ndinofunga pamwe vachaita zviya zvokuapila, vakaapila kuenda kusupreme court, zvinenge zvaakutenge taakumirira kubva kuti supreme court ichati chii. Asi chandingada kutaura ndechekuti hakufuza hanzi vana Kupe vari kunzi vaakudzoka. Aiwa, High Court iritoti havana kwavanga vakatomboenda nekuti zvanga zvichiitwa zvichinzi vabva zvese zvaa zvanga zvisi pamutemo. Ndozvotaura inzwi rechirungu rinonzi null and void.
Boka rinoti rinomirira zvaive zvido zvemushakabvu waMorgan Tsvangirai rinozviti Defending Morgan Tsvangirai Legacy rati rinotambira mutongo uyu. Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau mushure mekuturwa kwemutongo uyu, mutauriri weDMTL vaWebha Chinyadza vati chinangwa chavo ndechekudzorera MDC kuutongi hwejekerere. Vati vanoda kuti bato reMDC ritevedze bumbiro ravo pamwe nekuremekedza mitemo.
Baba wa varasika endi tinoda kuti zvigadziriswe izvozvo. MDC idzokere peenge iri peinozikanwa napo kuti basa rayo ngerechini. MDC yakagadzirwa kuti irwise matongere enyika eZANU-PF ayo atipinza mumatambudziko etinawo kushupika kwetiri kuita.
Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vaWellington Gadzikwa vati havasi kumboona shumo yemutongo wapiwa nhasi. Vati mutongo uyu wakanonoka asi dai wakaitwa nyaya ichiri kupisa.
Shumo yacho handisi kumboiona yemutongo nekuti pakunetsera kwakaitika kuvanhu vaya vaifa vatsvangirai pakatoita vamwe maCongress nekuti imwe bato reMDC rana vatokozani kuperera rakatoitawo Congress yairo rikaita mastructure rikatokondesta maelections rakamirira rakakwidza maelections rakamirira kuti tisi chaiyo chaiyo MDC rikautonawo mavhotsa rakaona avakaitawo zvavari vealliance vakaona mavhotsa vakaona. Saka handione kuti pane chatoda kugadzira nekuti zvinoratidza kuti vanhu vakatora nzira dzakasiyana kudhara.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.